Vachitaura nevatorive nao nasi vapahadi vati hurumende yavo iri kukoshesa zvikuru kusimudzirwa zvekare kwenhaurirano nechinangwa chekugadzirisa gakava riri muZimbabwe. Vapahadi vati vamiriri vemapato ari munhaurirano vari muPretoria umo vari kusimudzira nhaurirano idzi. Vati izvi zviri kuitwa senzira yekuremekedza zvisungo zvakabuda neSADC izvo zvinokurudzira kuenderera mberi kwenhaurirano pamwe nekuchengetedza zvakawirirano pasi pechibvumirano cheme Memorandum of Understanding. Vati zvakakosha kuti kwanikwe chibvumirano chichapedza makakatanwa aripo pane zvematongero enyika muZimbabwe. Vapahadi vatsinira mashoko emunyori mukuru wesangano reSADC Dr. Augusto Salomao, avo varamba mashoko ehurumende yavamugabe ekuti vakapiwa simba neSADC rekuumba hurumende zvisinei kuti bato reMDC riri kubvuma kana kuti kwete. Vati SADC yakati Zimbabwe inokona chete kugadza paramende sekusarudza kwakaita veruzhinji. Vatiwo hapana pakataurwa mugwaro reSADC kuti paumbwe hurumende pasati pave nechibvumirano panhaurirano dziri pakati pemapoka eMDC neZANU-PF.
So it's clear that the Secretary General's interpretation seems to be that we should really concentrate on finalizing the outstanding issues, and he seems to think that a subject communique only allowed for the parliament to be held by implication seems to be hinting, according to the newspaper report, that there is no mandate to form a new government without consensus of all three players.
South Africa yatiwo haisi kufara nezviri kuitwa nehurumende yavamugabe iyo yange ichirambidza masangano akazvimirira kupa chikafu kuvanhu vari kufa nenzara. Vapahadzi vati hazvinzwisisiki kuti sei masangano aya asina kubvumidzwa kushanda mushure mekunyoreranwa kwechibvumirano chekutaurirana pakati pemapato ezvematongero enyika. Vapahadzi vakurudzira Zimbabwe kuti itore matanho achapedza kutambura kwevanhu panguva apo vezvematongero enyika vanenge vachiri kutaurirana. Vatsinira zvekare yambiri vemasangano anopa rubatsiro reWorld Food Programme nereWorld Health Organization yekuti kana kwasatorwa matanho nechimbi chimbi kuchaitika matambudziko makukutu mumwedzi mishoma iri kutevera. Vapahadzi vati hurumende yavo inovimba kuti matambudziko ezveupfumi zvemagaro evanhu nenzara anogona kupera chete kana nhaurirano dziripo pakati kweMDC neZANU-PF dzikabuda nechibvumirano chichapedza makakatanwa aripo mumasimba ezvematongero enyika. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Benedictine Hlapo.